Vanhu vakawanda vari kuda kuzodzokera kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBedbridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa paborder nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana-siyana. Vawisdom Gapare avo vange vakauya kumusha kuzororera Kisimusi uye vave kudzokera kuSouth Africa kwavanoshanda vati vari kushishikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere cheCOVID-19 harichashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda.
Dzane 3 days trip and up. Congestion, as you can see, kuri kupisa number 1. Maria Pereira, everything, hatisina kana chinhu panapa. Hapana chinobatika chatiri kunzwa. Vamwe vari kuti tichapinda, vamwe vari kuti tichanzi tiite maUTN tidzokere kumba. Hapana munhu ane full information kuti chiri kunyatsoitika.
Mumwe womudzimai ari kudzokera kuSouth Africa angozvidoma nezita rekuti amai moyo vati kugara paborder kwemazuva matatu kwave kuvaunzira matambudziko anosanganisira kushaya mvura yekugeza uye kurwarirwa nemumwe mwana wavo mudiki.
Takasvika kuno kumusi yemandi. Mandi kubva mandi zvike izvezvi tingori pano. Chikafu, matoileti, kugeza, sesa namai munongoziva. Mvura togari titogeza. Nevana vatinavo mwari kutochaya nemvura dzepano paborder plus zuva chairi kupisa. Ende paka varwa ende vacha hapana kana moto iri kufamba tisuzwa zviri kufamba sei.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vati havasi kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonosa kuti vanhu vadhindirwe magwaro avo ekufambisa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuwanda kwevanhu kwaitika paborder uku kwakakonzerwa nemashoko akataurwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuveko kwelockdown iyo yakatanga nezuro muZimbabwe. Vanhu ava vati izvi zvakakonzera kuti vanhu vaite chipatapata kuda kudzokera kuSouth Africa. Asi vamwe vataura neStudio 7 vati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa paborder apa. Mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana Dube avo vari kudzokerawo kuSouth Africa kwavanoshanda.
Vanhu vari kupinda nemari apa pagete vari kubhadharisa ma500 kujambisa apa. Handichipei mari tikujambisei. Ndiyo corruption iripo apa. Kuri kupinzwa nemari. Dai tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara. Isipiri panapa. Tatokuvara nenzara mari yatopera tingotenga apa.
Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu paBedbridge Border Post asi nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwecafew paborder reZimbabwe neresouth Africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa. Border iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere cheCOVID-19 kwakaita kuti Zimbabwe neSouth Africa dziise cafew. Ndakamirira Studio 7 kuBedbridge, ndini kudzanai Musengi.